Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 5 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeHarare yobatana nemamwe masangano mukuzeya dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Hurumende yoita musangano wechimbi-chimbi nevarairidzi nemusi wemuvhuro paine chinangwa chekugadzirisa gakava riripo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vedzisvondo, kanzuro yeHarare, vagari, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemamwe mapazi yehurumende vasangana muHarare nhasi mumusha weMarlborough vachizeya nzira dzavangashandise mukuderedza kushandiswa kwezvinodhaka zvakaita sehwahwa, mishonga, mbanje nezvimwe zvinonzi zvatekeshera munyika. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Baba Cloud Maganga ve St. Canisius Roman Catholic Church vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi warongwa mushure mokuona kuti nyaya dzekudhakwa nehwahwa, fodya nezvimwe dzanyanya izvo zvave kukanganisa mugariro wakanaka wevanhu.
Saka idambudziko rataona riri kutekeshera zvikuru samwana wedu wechidiki. Idambudziko riri mumhuri, idambudziko riri within mucommunity yedu uye nemuchurch yedu yatosangana nayo.
Baba Maganga vanoti nyanzvi munyaya dzeutano, mishonga pamwe nema purisa vauya vakapa humbowo maererano nekushata kwekushandisa zvinodhaka kupfurikidza mwero, uye vafara chose kuti vechidiki pamwe nevabereki vavo vapinda mumusangano wanhasi. Muimbi ane mukurumbira vaVictor Kunonga, avo vapinda mumusangano wanhasi, vaudza Studio 7 kuti kusangana kwavaita kwakakosha chose mukupedza dambudziko rekushandisa zvinodhaka munharaunda yavo. Vati chinorwadza ndechekuti dambudziko iri riri kukura kune vechidiki, izvo zvave kukanganisa remangwana ravo.
Kuti taungana panapa tigere nawo vana vedu tisi tinokwanisa kuti tivabetsere because pane panomwe mutukiri watinogona kuvaita tiri mumba kuti aiurirombe basa enda unotsvaga basa ana achitsvaga achishaya, saka anozopedzisira aita sei? Pane zvimwe zvinhu zvatiri wadikudai but umwe munhu zvinomurambirawo ozopedzisira kuti chii, ndikaswera hangu ndanwaka kana bronko kana chizviri nani, handina zvizhinji zvandinofunga nezvazvo.
Vakunonga vati zvinosuwisa kuti zvinodhaka zvave kuwanikwa pose pose, uye vati izvi zvinofanira kugadziriswa.
Isusu patakakura tetisingatobvumiri kutumwana nababa kuti enda unotenga doro iti, waitonziva une makore mangani wairambirwa nekungokutarisa sevaitobva vakurambira kuti aiwe haukodzerwi kutenga doro. Asi sevanhu nekomawo kune kwakaita zvinhu, ivo vari kutotengesa izvozvo, they are making a profit. Vanhu vari kutoti hatitatowana pekuraramira tikatodhakisa vana. Stoki yedu iri kuita sei? Iri kufamba. Ndizvali munhu kana atombobata mari nezvakaipa watomugariro.
Vange vakamirira mapurisa vamajaya mukwananzi, avo vanoshandira mubazi remapurisa rinoona nezvinodhaka kana kuti drugs and narcotics mucriminal investigations department, vati nyaya dzekudhakwa zvekupfurikidza mwero pamwe nekushandisa zvimwe zvisingabvumidzwe yanyanyisa munyika. Vati semapurisa vari kuedzana pose pavanogona napo kupedza dambudziko iri, uye vati vanofara chose nedanho riri kutorwa nekanzuro yeHarare mukuparadza nzvimbo dzinotengeswa zvinodhaka zvisiri pamutemo.
Tiri kutopa iri chenjedzo tichitipa iri warning kuti vari kumusika ikoko tiri kuuya. Tine imwe musika yakatoputswa
nenzira izvoto dzekutoti yanga chionekwa kuti hapana zvakanaka zviri kuita. Ndinopa futi mukana wekuti nditende vanenge vakabata kumakanzu municipality kunyanya munhu Harare akabvisa mimusika yakadaro yamuri kutaura kuti zvinhu zvazvitengeswa iye zvinoita kuona pakutoita kuchena ende vana vamwe havachawani because zvazva kutonge nyore kuwana munhu achiita kunge uri kutengesa hembe dzake asi achitengesa zvinotaka.
Mumiriri wembare muparamende Vastamen Chamisa vaudza Studio 7 kuti vanotsigira urongwa hwekuderedza kana kupedza nyaya dzekudhakwa zvisiri pamwero munyika.
Ini ndoti ndokurudzira kuti vadiki vangu vasange vachidhakwa. Zvino zvakashata kudhakwa hazvina zvazvinobatsira muupenyu hwechidiki. Isu vechidiki tine remangwana. Tiri kutarisira vadiki vedu vange vane direction. Vachiumbiridza nharaunda yavanogara kuti remangwana redu rimunarere vechidiki. Vechidiki toti vaite zvinhu zvine tarisiro, zvine pinduso munyika yedu. Wozi nyika totarisa kune vechidiki kuti vasimudzire vakuru vavo.
Kanzura weward 41 muHarare amai kudzaika dzombe vatiwo zvinosuisa kuti vanhu vakawanda muHarare vave kushandisa zvinodhaka kuvharidzira matambudziko avo. Vati kanzuro yeHarare ichashanda nemapurisa nemapazi ese ehurumende mukupedza dambudziko iri.
Kubva kwedu isusu kukanzuro sema city mothers and fathers ticha supporta any applications achauya ma rehabilitation centers ticha yedzawo kuwedzerawo ma recreational facilities muma wards ese izvo zvanga zvitogara zviritoripo mubudget yedu ya 2019 and then chimwewo tuda kubatana neve mapurisa vese ve CID drugs ve immigration kuti tigare tione kuti chicha tingaite kupedza dambudziko revanhu vari kutengesa ma drugs kune vana vedu.
Bazi rezveutano Sangano reMedicines Control Authority of Zimbabwe nemasangano anoshanda akazvimirira vapindawo mumusangano wanhasi. Chimwe chisungo chabuda mumusangano wanhasi ndechekuti mapazi ehurumende anoshandira kunzvimbo dzinopinda nezvinhu munyika anofanira kushanda zvakasimba mukudzivirira kupinda kwezvinodhaka munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kushoropodza gurukota rezvemari vamutoli Ncube pamusoro pekomiti yavakadoma nezuro kuti igoshanda nebazi ravo mukubatsira munyaya dzekugoverwa kwemari yekunze. Vachiparura bhajeti regore rino vamutuli vakati vaizoumba komiti iyi nechimbi chimbi. Komiti iyi ine vanhu vatorwa kubva mumapazi ehurumende chete pasina vezvemabhizinesi nevemasangano akazvimiririra. Komiti iyi ine vanhu vapfumbamwe, mumwe chete wavo ari munhukadzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari ichipanga mazano kuUnited Nations Dr. Prosper Chitambara kuti tinzwe maonero avo.
Dimbu Foreign Exchange Allocation Committee inenge ichifanira ita come up nema priorities enyika in terms of ma import requirements edu. Yaita come up ne priority list yochi allocator the limited foreign exchange irimi economy in accordance ne priority list inenge yavumiranwa. Saka izvinongobatsirawo kuti pave ne transparency ne accountability. Because makaona committee yaiswa yakango ingori nevanhu vari vemugovernment chete.
Zvamungori nevehurumende chete, musinawo vemabhizinesi nevamwe vekunze vesava. Inozoshanda ichibuda neanza dzakadii ivo vanhu vari kunze vasimo mairi kudai?
Pana zvakanyanya zvino zvatinotarisa kuti zvinge zvichibuda. Hurumende muri kutoona matambudziko arimo muekonomi pane nguva ndeye kutotaura kuti hurumende yatosvika pakuomerwa nekugumirwa. Saka zvinei zvichida kuti hurumende yozvininipisa yotsvaga even vana muzvinafundo, yotsvaga vemabhizimusi, yotsvaga even mamwe mapato elabor civil society vogara pamwe chete vobvumirana kuti zvoitwa sei kuti nyika inge ichivandudzika uye inge ichipfuurira mberi.
Totarisawo kuti iyo komiti iyo inenge iine simba rakakura zvakadii mukutaura kuti zvinhu ngazvinzwai ngazvinzwai, mari iiswa apa iiswa apa?
Inenge iine simba but of course dambudziko rinoitika munyika isa nyika tisiri kusimukira ndezekuti makaona even ma central bank edu anenge asina autonomy yakanyanya from my political interference. So there is always political interference. Yekuti my high political offices could actually influence even among my decisions anenge achida kuitwa in favor of vanhu vanenge vari politically exposed.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari chipanga mazano muUnited Nations, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura vari parunare kuAddis Ababa kuEthiopia.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Hurumende yadaidzira musangano pakati pebazi rezvedzidzo nevarairidzi nemusi wemuvhuro zvikoro zvisati zvavhurwa nemusi wechipiri. Mapazi ehurumende anoti redzidzo dzepasi nedzepamusoro, rezvemari uye rinoona nezvemabasa nevashandi ari kutarisirwa kunge arimo mumusangano uyu. Masangano anomirira varairidzi ese ari munyika ari kutarisirwawo kutumira nhumwa dzavo kunhaurirano idzi. Nezuro bazi rezvedzidzo rakaita musangano nevarairidzi, asi sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rakaudza Studio 7 kuti hapana zvine musoro zvakabuda kubva mumusangano uyu. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vanoti kana pasina kuwirirana kuchaitwa nemusi wemuvhuro, varairidzi havasi kudzokera kumabasa. Izvi zviri kuitika vezvikoro vachinziwo vakakwidza mari dzezvikoro, ukuwo vemabhizinesi vachikwidzawo mitengo yezvinhu kusanganisira mabhuku nemayunifomu. Studio 7 haina kukwanisa kubata hurumende kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi tabata vaZhou kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Ndingati hapana chiedza chakajeka, asi musangano wadaidzirwa nehurumende nemusoro muvhuro unoinclude all my unions ndio ungaparura gwara rakajeka kuti zvikoro zvinovhurwa here kana kuti zvinovhurwa zvakavhara. Asi tiringotaura nechekuti zviri kuhurumende kuti zvikoro zvivhurwe kana kuti zvikoro zvivhure zvakavharwa, nokuti chidokwa chavarairidzi chagara ndechekuenda kubasa. Asi pasvika varairidzi zvino ndepekuti havana mari yekuti vaende kubasa kana kuti vane yatinoti incapacitated kuti vaende kubasa.
Iwo hurumende zvayadedzera musangano iwoyu uri kuitwa uyu, mati maziviswa here zvichakurukurwa mumusangano iwoyu?
Hongu zviripo zvataridza kuti zvinoda kuti zvidiscussiwe nehurumende, ndingati hurumende ipopo inenge yagona, asi pana mateya anongonetsa. Vakana musangano vachinyora kuapex council iyo gungano ravashandi rinongotaridza kuti rina mateyawo iro nekuda kuromesa nehurumende, asi vazotaura mutsamba yavemo nekuti nevamwe vasiri muapex council vanoda musangano uyu kuti uinde mberi zvisinei nokuti uri muapex council kuti hausi muapex council. Asi ndazonyanya kunaka musi wacho ndezvokuti vate veapex council vapresente zvavanopresenta, Wozo pane vasiro Apex Council kuti vapresentezo vapresenta.
Kuti vari kutarisirwa kuuya vekuhurumende mumusangano uyu ndevapi?
Musangano uyu unenge uchitungamirwa naJuly Moyo. Ndo vanenge vachitungamira as Minister of Higher and Tertiary Education vanenge varipo, Minister we Education vamazvima vanenge varipo, vanotungamirawo public service vanenge varipo. Saka tinoraso kuti timu iyi yakakwana zvokuti haingatadzi kuti kana ichiteerera zvido zvavashandi igadzirise zvido zvavashandi.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokutambirai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve video yanetsa padande mutande yababa vakafamba mukati meguta vakabereka mwana wavo kumusana vadzimai vari parutivi. Zvaita kuti vakawanda vange vachitaurawo zvakasiyana siyana. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanhurume revarume svinurai Vukani Madhodha vaTemba Nzounhenda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaNzounhenda.
Mufaro wangu kuve pachirongwa. Regai nditange ndichiti makorokote egoredzva mukanya, makorokote egoredzva kuvateereri vose veStudio 7 vari pasi rose.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Nhasi nyaya yatoda kuparura nayo chirongwa chedu upenyu hwedu muna 2019 inyaya yababa vakaonekwa muguta reHararomu vakabereka mwana wavo kumusana vachifamba zvavo mukati meguta. Vhidhiyo iyi yakatenderera ichishoropodzwa nevanhu vakawanda, vamwewo zvavo pano nepapo vaipembedza babava. Imiwo sesangano revarume svinurai munotambira sei ichiitiko ichi?
Vakandemiri, ndoona matorerwo anoitwa zvinhu anongosiyana siyana nekuti ndiani ari kuzviona ende anozvitora sei, ende ave enlightened zvakadii panyaya dzezvave kuitika mazuva ano. Ini ndinoti hapana chakamboipa mufunge. Ndakanzwa kufara pandakaionawo vhidhiyo iyoyo, ndikasuwiswa futi zvekare nezvandainzwa muvhidhiyo imomo kubackground zvaishedzerwa nevanhu. Zvinzi akadyiswa uyo, akadyiswa uyo, bhozi. Handioni chakaipa kuti ini kana ndichida nemwoyo wangu ndibereke mwana wangu inini anonzi wangu. Chakandifadza ndechekuti munhu uye anga asina kungobereka mwana chete, anga akaisa handbag yadzimai vake muhapwa, vadzimai vakabata rimwe bhegi. Zvichireva kuti now there is a shift kubva kare kayaka taiona kuti baba vachifamba rwendo vaiva vachifambira uko kumberi mberi vakapfeka manyatera vaine tsvimbo yavo chete, mai vagoti umwe mwana kumusoro, umwe pamapfudzi, umwe mumaoko nebhegi, vasina kana nyatera mumakumbo. Ini ndinoona sekuti uyu murume ave enlightened. Isu vedu vana pavange vachikura taitofamba navo dzimwe nguva mumota, ndotakura nedhaipa rake wana akakanganisa ndochinja. Zvangofanana nekufamba ukatakura mwana wako mumaoko uri wega chero mai vacho vasipo.
Asi chingarakidzawo muvhidhiyo iyoyo kuti baba vakabereka mwana nekuda kwavo havana kumanikidzwa chii?
Ini ndiri kuona baba vaya vari kufamba havasi kunyara ende havasi kucheuka munhu ari kudaidzira, kureva kuti vanodada nezvavari kuita, ende zvinoratidza kuti vasarudza zvavari kuita. Asi dai kwava kuri kuti vari kuratidza vachicheuka, vachiratidza kunyara kana kutya, bhosi pane kunyara, kwozoita kuri coupled nekutya kuti saka vadzimai vangu vanoti chii kana ndikaratidza kuti oh kutora mwana uyu. But zvese izvozvo, he is not concerned about what people think and say. He is concerned about getting to where he wants to go nadzimai vake. Achifamba paside padzimai vake vasina kutobereka mwana ye, haana kana nyadzi kana kutya mazviri. Zvinondiratidza izvozvo zvoga kuti aita nekuda kwake, aita nerudo.
Chii chingaitwa nemasangano akaita serenyu aya vanzounhenda kushandura maonero iwayo ekare ekuti munhurume basa rake nderekungoberekesa vana kwete kuti iye abereke mwana kumusana?
I think socialization yedu yakuda kuchinja kuti titango define kuti chinombonzi murume chii mabasa emurume nda at mamen izvozvo zvimwe zvacha zvisiri limited because tikaenda muma single parent headed families anditika you will find kuti hakuna chinonzi basa remurume kana kuti basa remukadzi atinoti ma gender roles aya anditi nekuti panenge pasina murume wacho dzimwe nguva panenge pasina mai vacho dzimwe nguva saka takuda kungodzidzisa vana vedu isusu vachikura kana ari mukomana kuti pamba hapasina basa rinonzi ndere musikana mukomana anogona kukoroba mumba anogona kutsvaira room yake kana kuti imba yose anogona kuwacha hembe dzake ega musikana anogonawo kuita mabasa ataifungidzira kuti ndechirume ndokuti vakure vachiti vakazoona munhurume akabereka mwana kumusana haasekwe bhoze akakura achizviita then also kune mamiss iwaye kuti ukaona munhurume akabereka mwana kumusana zvoreva kuti akadyiswa chinombonzi kudyiswa chiku I think we must move away from that kind of talk titange pakuti munhu can actually do things out of love zvisina kudyiswa kana kumanikidzirwa mazviri that is actually part of parenting inonzi ya guiding your child through growth and vana ivava vachikura tinotoziva kuti vanodzidza through observing what we do saka tikazviita isu naivo vanokura vachizozviitawo vachizvi appreciate
aiwa tinotenda zvikuru vanzo nenda kuwana nguva yekutaura nesu
ndinotenda hangu ndoti 2019 ngarive gore rinoshanduka mafungire evanhu tigoratidza zvimwe zvezvinhu zvataifungidzira kuti kudyiswa tigozviratidza serudo
manga makateerera kumutungamiri wesangano revanhurume revarume svinurai vhukani madhodha vatemba nzounhenda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
Tinotenda kuna Jonga, tochienda kune chirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu, umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muri kuchipiwa neni nhasi Rachel To ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutaura naMai Kudza Ikadzombe, kanzura weWard 41 muHarare. Tinokuchingamidzai nemufaro Mai Kadzombe.
Ndinotenda zvikuru vachoto.
Kanzura semunhu mutsva ari mukanzuro yeHarare, munonzwa sei nekuva nechinzvimbo chaminacho ichi?
Ndinofara zvikuru kupiwa mukana wakadai so kumiririro vagari vemuno muguta reHarare. Iro rinova capital city reZimbabwe mukana wakakura ndinokoshesawo nemoyo wangu chose
semunhu wechidzimai munonzwa sei kushanda basa renyu mukanzuri yakazara vanhu varume
chokwadi hazvisi nyore kuti uve mudzimai anenge achisenza pakati pevarume ndine chinzvimbo chepamusoro inini ndakasarudzwawo kuti ndivewo chairwoman we committee inoona nezve environment ndiyo committee inoona zvemvura zvesewage zvetown planning zvemaroads eguta rese reHarare and semukadzi mumwe chete anenge aripo pane ndakakomberedzwa nevarume munoona dzimwe nguva nango kataura zvinhu zvinenge zvine udzamu zvinenge zvine musoro unoona vanhu vachikutarisira pasi saka unotozofanha kupesira utori mukadzi anenge akatoshinga uchimira pane zvinhu zvaunenge uchiita nemoyo wako wese
Amai Kadzombe mati imi muri sachigaro wekomiti inoona nezvemvura tiri kuona kuzvo kuti guta reHarare rine dambudziko remvura nyaya iyi mukuifambisa sei
dambudziko ranga richiitika nderekuti mvura yanga isiri kunaya iko zvino tiri kutofara tichiona mvura ichinaya malevho zedu mudhemu relekichivhero anga adzikira zvisingaite and uye tinoona nzvimbo dzinenge chitungwiza neruwa dzichiisa china inobva yesuwa ichiunzwa directly into Lake Chivero izvo zvanga zvichikonzera kuti mvura irimo muLake Chivero ishoma yacho ive yane china yakanyanya so pakuzotenga mushonga tanchizoona kuti tanta kushandisa mushonga wakawanda imwe dzenguva mushonga uyo uchizokurirwa but izvezvi kune kunaya kuri kuita mvura tinovimba kuti zvichaita nyore
Mungati udzo here kanzura kadzombe zvamuri kuita sekanzuru kunyatso kuona kuti izvo dambudziko remvura iri ragadziriswa zvachose muHarare.
Kugadzirwa haringa kwanise kugadzirwa rose kamwe chete. Chitove chinhu chekuti tichatobatana nevehurumende varitavarove central government kuti tibatsirane kuti vatipewo mari inenge ichigadzira mbijana mbijana tikambotangawo nemapipe tozotangawo nezvimwe tichiwedzera because nokuti mvura yachona ine zvinhu zvakawanda zviri kuda kugadzirwa but zvinhu zvinogadzirisika zvazvo.
Sakanzura wechidzimai amai kadzombe zvii zvamuri kuitawo mukuona kuti zvomasimudzira vanhukadzi munzvimbo yamunomirira?
Munzvimbo yandiri kumirira zvandatanga nazvo mubhajeti ratakaita ra-2019 ndemekutizoni mukwaniso kuitwe panzvimbo panoberekerwa vane maternity clinic. Tine clinic yatinayo padistrict yedu. Ndakakombekedzawo vamwe vandinosenza navo kukanzuro pataita mabhajeti aya kuti clinic yatinayo iwedzerwe pave nematernity clinic. Saka tanga tichiona vagari vemumaubra muno vachienda dzimwe dzenguva kunzvimbo dzekure kunge kumount abden kuna nadziva rasekwa vachinoedza kunosununguka ikoko apa zvinenge zvave nyorewo nenyaya yekuti tenge tavaisirawo matenity padhuze navo.
Mashoko enyu ekupedzisira amaika dzombe kune vanhu vakateerera Studio 7 panguva ino?
Ini ndoda kukurudzira vamwe madzimai kuti tisatyisidzirwe tikwanise kuvawo munzvimbo dzinenge dzichikwanisa kupa mukana wekubatsira vanhu. Musha mukadzi, musha uno weZimbabwe, tisu madzimai ngatibatanei tibatsirane kugadzirisa nyika yedu kuti tiendere mberi.
Tinotenda Mike Dzombe nekuva nemukana wekutaura nesu pano paStudio 7.
Ndinotenda.
Manga makateerera kuna amai kudzaika dzombe kanzila weward 41 muguta reHarare muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipihwa pamhepo nemugora wega wega naMarvelous Musvanganya uye weStudio 7 ari muWashington DC. Asi nhasi uno machipihwa neni Ray Choto ndichiti muve nezuva rakanaka.
Tinotenda kuna Rei nechirongwa.
She shines in the night time like a moonlight. I can't let that girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby so African. Baby, I'm going for a kabatana.
Chara gade.
Mana una kuisimbi nduda kurura.
Ona nandenda.
Baby, I'm going for a kabatana.
Chara gade.
Mana una kuisimbi nduda kurura. Ndotaka mashereni. Oh, my love for you made in me. Kero ranga my destiny. Baby, you and I are meant to be. No chaka my shereni. Oh, my love for you made in
me.
Kero ranga my destiny. Baby, you and I are meant to be.
Kambo kubva kuna Jay's Prosper featuring Ja Praiser anzi Shereni. Tombotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kanzuru yeHarare inobatana nemamwe masangano mukuzeya dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Hurumende yoita musangano wechimbichimbi nevarairidzi nemusi wemuvhuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndine Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.